Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 15/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutongi mukuru wematare ezvimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare ezvimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekugadzika.
Commission ye Judicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi mukuru wematare edzimhosva munyika Justice Luke Malava nhasi vaparura kushanda kwematare edzimhosva zviri pamutemo gore rino vachiti Judicial Service Commission iri kutora matano okurwisa uori pamwe nokuvandudza mashanduro ematare kuti nyaya dzese dzitongwe nekukasika. Godwin Magudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekuvhura matare edzimhosva gore rino, Justice Malava vati matare achange achitonga nyaya dzeuori munyika anotarisirwa kuvhurwa muHarare neUlawayo mwedzi mitatu yekutanga kwegore isati yapera, uye achazovhurawo mune mamwe madhorobha nekufamba kwenguva. VaMalava avo vanovesa chigaro wekomishen inoona nezvevatongi nematare edzimhosva, Judicial Service Commission, vazivisa kuti vari kushandura mashandiro ematare ese munyika nechinangwa chekurerisa kumhanyarwa kunoitwa nyaya mafambisirwo pamwe nekuona kuti dzatongwa nechimbi chimbi kuti vanhu vasatore nguva vachienda kumatare. Vati zvimwe zvavachaita kuona kuti nyaya dzakwidzwa kumatare pachishandiswa michina yechizvino zvino, uye magweta kana vanhu vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo vachishandisa michina iyi vasina kuenda kumatare. Vatiwo pasi peurongwa hutsva uhu uhwo huchatanga munguva pfupi inotevera, vafakazi vanenge vave kukwanisa kupa humbo vasiri mudare, uyewo nyaya dzinokwanisa kutonzipa pachishandiswa michina yemazuva ano mumatare anonzi mavisual courts pachirungu. VaMalava vati vanofara nemashandiro akaita vatongi gore rapera, uyewo kuti hapana kana mutongi mumwe akarangwa kana kudzingwa basa nenyaya dzeuori. VaMalava vatiwo mukuvandudza mabasa nemashandiro ematare vari kunzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nekushanda kwavo vakaita semapurisa, magweta, vachuchusi vemajeri pamwe nevamwe. Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika Relo Society of Zimbabwe vaMisheko Hogwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti veJudicial Service Commission vari kuedza kushanda nemunhu wese mukuona kuti matare ashanda zvakanaka.
Paengagement yandataura panosanganisa kudzidzisa magweta nevatongi kuti varambe vachiwedzera ruzivo rwavo kuti pavanenge vachiita nyaya vaite nyaya nomazvo. Munhu paanobva kana kuchikoro hakusi kupera kwefundo, munhu anofanira kufundisiwa zvinoenderana nebasa. Ende kune magweta anenge achipotsawo zvimwe, kune ivi nevatongi vanenge vachipotsawo zvimwe, saka varofanira kuramba vachidzidziswa.
Vatiwo vanotambira basa riri kuitwa neveJudicial Service Commission mukurwisa uori.
Tinotarisira kuti tichienda mberi pachakwenzira dzokuti tigone kudzivirira corruption tigone kubata vanenge vari corrupt nokuti magweta agonikuita corruption ari oga ma majors agonikuita corruption ari oga vanenge vachitobraibwa nemagweta kana nei nevamwe vane nyaya dzavo saka corruption inoda kuti ma stakeholders ese ashande pamwe kuti vakwanise kudzidana
Gweta zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatendai biti vaudza Studio 7 kuti vafara chose neshanduko yakaitika kumatare ayo ave kutungamirwa navamalava vachiti shanduko iyi yakanaka chose uye icharerutsa basa ravo semagweta vanoti vanyanya kufarira nyaya yekuti pashandiswe michina yechizvino zvino mukita basa ravo
nyaya yavataura ihombe inyaya yekuti magweta tifaile mapepa ne internet ne ma email iyo nyaya yakakosha stereki iyo because tatiri kumashure ma office dakazara mapepa anodhura iko zvino rimu rebepa rakabva pa $3 rapa $9 zviri zvokupenga so kana takufaira electronically tani paperless society zvii zvinokurudzirwa
mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT zvakare vari gweta vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vafarira nyaya yekuti matare awanikwe munzvimbo dzese munyika vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzitongwe nekukasika
mutsva mukuru wevatongi Chief Justice vauya nemashoko matsva ekuti vari kutarisira kuti dei uchapupu nokutongwa kwedzimhosva kwaenda kunzvimbo dzese kumaprovinsi ese vatiudza nyaya yekuti ichaenda kwamutare High Court tinotarisira ichaenda futi kugweru yakaenda kumasvingo izvo zvinoita kuti vanhu vave nemhosva dzichitongwa pedyo nemisiwo yavo pedyo nenharaunda dzavo pedyo nemisha yavo chinhu chakanaka
vamalava vati kunyange hazvo paive nezvimhingamupinyi zvakaita sekushayikwa kwedzimba dzekutongera mhosva mari dzemuhoro dzisingafadze pamwe nekushomeka kwevatongi zvikuru sei kumatare amajistret vatongi vakashanda zvinofadza vakakwanisa kunzwa nyaya dzakawanda chose kudarika dzegore ra2016 vati semuenzaniso dare repamusoro reHigh Court rakaderedza uwandu hwenyaya dzainge dzisina kupera kubva pa10,196 muna2016 kusvika pa5,303 gore rapfuura vatiwo nyaya dziri kutora nguva yakareba dzisina kunzikwa mumatare epasi nokuti vatongi vematare aya vashoma vati matare amagistrate anoda vatongi mazana 200 nemakumi mashanu kuti ashande zvakanaka asi pari zvino pane mamagistrate 100 nemumwe chete vamalava vatiwo komisheni yavo yakatotanga urongwa hwekupatsanura matare econstitutional court nesupreme court sezvakatarwa mubumbiro remutemo kuti matare aya anofanira kupatsanurana muna2020 vati pane urongwa hwekuti dare resupreme court richange rave kushandira kwaraive kare pedyo neparamende pachitsvagwa kana kuvakwa muzinda waro mutsva pari zvino matare maviri aya anoshanda pamwe chete uye ane vatongi vamwe chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Commission ye Judicial Services Commission inoti ine urongwa hwekuvhura matare edzimhosva akanangana nekutonga nyaya dzine chekuita neuori chete mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Mumwe mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, Justice Elizabeth Gwaunza, vataura nezveurongwa uhu pakuvhurwa kwekotoro yekutanga yegore yedare reHigh Court mukulaura nhasi. Justice Gwaunza vazivisawo kuti urongwa hwekuvhura dare rinotonga mhosva dzine chekuita nenyaya dzemabhizinisi kana kuti commercial court hwave pachinhano chepamusoro. Vatiwo kuvhurwa kwematare anotonga nyaya dzehuori kunoenderana nechinangwa chehurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa chekurwisa huori vachiti kuvhurwa kwematare aya kuchabatsira kugadzirisa mamiriro ehupfumi munyika pamwe nekuhusimudzira mumwe wevagari vemuvulawayo vange varipowo pachiitiko ichi vaAlexander Saurombe vati vanotambira urongwa hwekuve nematare anenge achitonga nyaya dzehuori chete vachiti huori huri kukanganisa zvinhu zvakawanda munyika
ndinofara zvikuru nenyaya iyoyo because ingatanzwa kuti mabusiness anongovharwa nenyaya yekuti ngana uri connected kunangana ende hapana chaunokwanisa kuti uite ukaenda ukanoripota kumapurisa nyaya yangoperera ikoko kumainterview hakuna chaiitwa nokuti ngana uchafonera ngana kuti siya nyaya iyoyo zvino kana panga pane court neprocess yekuti corruption patida kuiona toita toripota first class inozvidakarira chaizvo
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatanaka muganyi vati vanotambira urongwa uhu vachiti kurwisa uhori munyika chinhu chakakosha zvikuru asi vati shuviro yavo ndeyekuti nyaya dzeuhori dzibatwe nemazvo kuchishandiswa mutemo nenzira yakafanira kwete kuchitariswa kuti munhu abuda mbamani
No chitambira no mufaro nokuti first it is going to assist nekubatsira vanhu kuti nyaya dzavo dzibatsirwe nokukurumidza asi tinotarisirawo kuti hazvina kuitirwa kuti zvive zvinobata bata ma specific people kuti vakurumidze kutongwa vachipihwa mutongo isiriyo tinoda kuti corruption ipere ende kupera kwayo ndikoko kuti vanhu ngavatongwe nemhosva dzavo dziri mhosva chaidzo dzinoonekwa kwete mhosva dzokupomedzerwa nenyaya yekuti unobva kubato ripi kana kuti waifambidza
Pamashandiro akaita dare High Court remuvulawayo pamwe nematare amagistrate mumatunhu emateveland pamwe nemidlands justice gwaunza varumbidza vatongi vematare aya vachiti vakakwanisa kupedza mhosva zhinji dzaive dzaunzwa kumatare aya vati pakupera kwegore rapfuura dare High Court muvulawayo rakange rasara nenyaya yemazana matanhatu nemakumi maviri neimwe zvichienzaniswa nenyaya yechiuru nezana nemakumi maviri dzaive dzasara dzisina kutongwa pakupera kwegore ra2016 Justice Grounds avati, zvakakosha kuti matare atonge nyaya nenguva uye kuti aite zvine mazvo sezvinotarisirwa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Geingob vaMnangagwa vange vachitaura nezvematoriro avakaita masimba kubva kune vaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika pari zvino vaMnangagwa vashanyira nyika mbiri dzinoti South Africa neAngola murwendo rwekutsanangura kusiya basa kwava Mugabe uye kutsvaga kusimbisa chirongwa chekudzidzana kweZimbabwe nenyika idzi. South Africa ndiyo sachigaro weSADC, uko Angola iri iyo sachigaro weSADC Troika. Mashoko abva kuofisi yava Geingob ati vatungamiri ava vari kuita musangano wezuva rimwe chete. VaGeingob ndiwo mutevedzeri wasachigaro weSADC vaJacob Zuma, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Ofisi yava Geingob yatiwo musangano uyu wakanangana nokusimbisa ukama pakati pavo uye kutsvaka dzimwe nzira dzokudzidzana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba. Retired General Constantino Chiwenga ndivo vafanobata chigaro chemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezverwendo rwavaMnangagwa urwu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo panzendo dzavaMnangagwa idzi.
Misangano iyi yakakosha kuna vaMnangagwa pakuti vatungamiri vavakusangana navo ndo vane zvinzvimbo muSADC. Plus vanokosha kuti kana uchinzi uri purezidendi weimwe nyika unofanira kuakseptiwa nemamwe mapurezidendi kuti ndiwe mutungamiri wenyika iyeyo. Saka vari kuita international relations dzavo. Plus zvetinofanira kuziva kuti vaMugabe vakabva vakabvisa anga asiri munhu wokutamba naye muregion nomuinternational relations. Anga asingori a leader wokutora for granted. Saka vanofanira kuti vamwe vomuSADC vanotungamira SADC nevanoona zvokuita nezvomunyararo muSADC vazive kuti chii chachimboitika ende chii chakaitika kuti vaMugabe vazobva pachigaro nekuti ivo vazouya. Chero vange vachizvinzwisa zvavo through ma embassy nevanhu veZimbabwe vanomirira nyika imomo zvine zvakakosha iwo somutungamiri womutsva. Plus chimwe chavari kuita futi ndechekuti muZimbabwe mune matambudziko emari. So mukatara nyika yakafana neAngola inoproducisa oil, is an oil giant kaAngola, haisi kutamba nayo. Saka vana vachitsvaka zvimwewo zvekuti muwanewo kuti nyika iwana sei nyaya dzeinvestment kubva munyika dzakafanana neAngola nokuwana kana mafuta munyika dzakafanana neAngola. muSouth Africa zveidzi our biggest trading partner. Saka stability yomuZimbabwe zvinobatsira mainvestors anobva muregion munyika dzedzi kuti auye. Plus nokuti nyika dzakakosha even pamilitarily chaipo neAngola neSouth Africa ndo vakuru vemilitary power muSouthern Africa. Saka kana vakavataurira vakagumisa navo vanofamba vachivareverera nedzimwe nyika kuti aiwa kuZimbabwe kwava zvakanaka. Asi zvakadaro chinhu chakakosha semaonero angu ndechekuti vaMnangagwa vanofanira kuita diplomatic offensive muZimbabwe chaiyo munyika yavo kuti vawane domestic legitimacy.
Apa munorere yapa?
Apa ndikutaura kuti vamunangagwa vanofanira kuti hurumende yavo yezami noutongi hwavo hwanga huripo hwavamugabe naiwo vamugaba vamunangagwa vari mumuhurumende pave zvakawanda zvakatadzwa munyika zvinonyangadza zvinoneta zvinotokanga zvinotoita kuti vana vemuzimbabwe vasagara zvakanaka vamwe vachionana vachinzi muri mashona vamwe vachinzi muri mandevere nyaya dzemarudzi ende zvinobva panyaya yegukura hundi saka kune kodzero dzavanhu dzakatyorwa vanhu vakapondwa vanhu vakanyangariswa zvinozikanwa ende nyaya iyi haina kugadzirwa kuti chii chakamboitika sei zvakamboitika zvogadziriswa sei so ndo imwe diplomatic offensive hombe inofanira kuitwa nehurumende yavamunangagwa yakatadza kuitwa nehurumende yavamugabe
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri wesangano rezimbabwe democracy institute dr Petsai Ruhanya vachitaura vari parunhare kujohannesburg south africa
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapato makuru maviri emuSouth Africa ari kutanga gore idzva achivimbisa kugadzirisa zviri kunetsa mumapato aya. Zvikuru sei uori panguva iyo nyika iri kugadzirira kuita sarudzo dza 2019. Bato riri kutonga reAfrican National Congress pamwe nemutungamiriri wenyika vaJacob Zuma vari kupomerwa nyaya dzeuori. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaCyril Ramaphosa avo vakatora chinzvimbo chavaZuma chemutungamiriri weANC vanoti vari kuda kuti zvinhu zvishanduke. Mapurisa ekanzuru yeHarare ari kuramba ari ruregerero. Madzimai anosvika churu chimwe chete achaongororwa gomarara remumuromo wechibereko pamwe nekurapwa pasina muripo kana vachinge vakwanikwa vaine dambudziko iri richiri kungotanga. Asi vanoda kurapwa ava vari kukurudzirwa kuti vatange vanyoresa nechipatara cheparirenyatwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya achabatsirwa neparirenyatwa Group of Hospitals yakabatana nechipatara chekuChina chinonzi Hunan Provincial Maternal and Child Health Hospital. Pashanyirwa chipatara cheparirenyatwa nhasi neStudio 7, madzimai anga ari mubishi rekunyoresa kuti vazoongororwa. Madzimai akatanga kunyoresa musi wa10 ndira uye anofanirwa kunge anyoresa musi wa27 ndira usati wapera. Madzimai aya achange achiongororwa nenzira itsva yekuongorora gomarara remuromo wechibereko inonzi Human Papillomavirus Screening kana kuti High Risk Test. Mukoti mukuru kukirinika yeVIAC paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza vati nzira iyi inobata zviratidzo zvegomarara rechibereko zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dzanga dziri kushandiswa. Amai Mandaza vati donzvo ravo nderekubatsira madzimai kuti vakurumidze kutariswa zviratidzo zvegomarara rechibereko kuti varapwe gomarara risati radzika midzi.
For it to be a cervical cancer screening, tichishandisa test inonzi human papilloma virus DNA kana kuti high risk test yetinenge tichitarisa virus rinokonzeresa cancer pamuromo wechibereko kuti haripo here kana riripo then tobatarirapa.
Amai Mandaza vati akakanenge kari kekutanga chipatara cheparinyatwa chichishandisa nzira iyi. Amai Mandaza vati kusvika pari zvino nzira yange isiko kuzvipatara zvehurumende uye vakati kuzvipatara zvisiri zvehurumende nzira iyi inoda mari iri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe.
Panapa inonzi HPV high risk test tatisati takuita yange ichingopiwa ku private sector. So yange iri kuita kuma yaitangira pa$60 kusvika ku$77.
Momo madzimai angauya kuzonyoresa amai Messi Mondoga vatenda zvikuru chirongwa chekuongororwa pachena.
Chandisunda kuti ndiuye kuzoongororwa macases andanzwa evanhu vafane kenza awandisa. So ndafunga kuti I think zviri waisa kuti ndigare ndangoziva kuti inini zvakamira sei. Unlike kuti ndozoti pamwe ndatanga kurwara ndozoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika.
Momo anga achinyoresa kuzoongororwa ndiamai Bianga Ngulube. Amai Ngulube vanoti vakashayikirwa naamai vavo nekuda kwegomarara rechibereko vakati vauya kuzoongororwa kuitira kuti kana paine zviratidzo zvegomarara varapwe nguva ichipo sezvo vachiziva kuti kuzorapwa gomarara radzikamidzi kunoda mari yakawanda zvikuru.
Tichiti tikakurumbidza kutestwa zvinotisevha zvakawanda, it's expensive, ma treatments acho nezvese, saka the earlier yaunotestwa zvinokurerukira. Aiwa zvakanaka zvikuru nekuti vamwe vedu nevamwe hava afodi.
Vari kutungamirira chirongwa ichi Dr. Ndabaning Simango vati chipatara chekuChina ichi chakavabatsira nemushina wokuongorora vakati kunyange panopera chirongwa ichi chipatara chiri kuzosara nemishina yavawana iyi. Chipatara cheparirenyatwa chambenge chichiongorora gomarara remuromo wechibereko nenzira yepap smear nevhiak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa panopera makore matatu. Asi nenzira yehpv iyi madzimai anozoongororwa mushure memakore mashanu. Chipatara ichi chiri kukurudzirawo kuti madzimai ari pakati pemakore makumi maviri nemashanu nemakumi matanhatu nemashanu vazonyoresa kuongororwa kuti vawane rubatsiro pachine nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nasi America yese iri kurangarira murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King avo vakashaya makore makumi mashanu apfuura. America yakapa Dr. King avo vakaurayiwa musi wa4 Kabvumbi 1968 zuva randira 15 kuti rive zuva rezororo ravanorangarirwa munyika mese. Father William Guri, mufundisi weRoman Catholic Church, vanoti Dr. King munhu anofanira kukudzwa nekuti vakakwanisa kuita zvakawanda pasina bongozozo.
Zuva reMartin Luther King Day izwa rakakosha chaizvo muno munyika yeAmerica. Zvinonzi naOliver Mtukudzi, kwaunoenda hombarume dzidza mitemo yoko. Saka ini semugaro kuZimbabwe kana ndichipindawo muno munyika yeAmerica ndinofara kuona vachicherechedza zuva rakaita seMartin Luther King Day. Izwa rakanaka rekuti vanhu havasikuenda kumabasa, vanhu vakazorora. Asi ndinofunga kuti chakanyanya kukosha pamusoro pezuva iri, kunze kwekuwanisa vanhu mukana wokuzorora, chakanyanya kukosha ibasa rakaitwa nemurume uyu anonzi Martin Luther King, nekuramba tichirirangarira nekuti rienderere mberi.
Pane chatinodzidza here pazuva ranhasi?
Tinodzidza zvakawanda pazuva reMartin Luther King. Kuti Martin Luther King anga ari munhu airwira rusununguko rweruzhinji, zvikurukuru vanhu vanga vakadzvanyirirwa. Semuno muAmerica vanhu vatema vanga vasina kodzero dzakawanda, vanga vasina rusununguko rwakawanda mukati moupenyu, mukuwana zvekurarama nazvo, mukuwana mabasa, mukuwana dzidzo, kuwana utano, pekugara zvimwe zvese zvanhu vatema vangu vachitorwa sevanhu vasina basa mukati menyika yavo. Saka basa raMartin Luther King rakabatsira kuti mimwe mitemo yaisakisa udzvanyiri uhwu idziswe. Chakamupa simba kana kurudziro mukati make yekuti arwire kodzero dzevamwe, chitendero chake.
Makatarisa zuva ranhasi, chinokufadzai nezuva iri chinyi?
Kuziva kwake kwaita Mwari, kuverenga kwake kwaita Bhaibheri, nekunzwisisa kwaita kuti kuda kwaMwari mukati muupenyu hwake kunoda kuti aite sei, ndo zvaimutuma kuti akwanise kuita basa iri. Takungomuona semunhu akangorwira kodzero, asi ndokunga chinhu chakakosha kuti tirambe tichirangarira kuti manamatiro aita Mwari, maziviro aita Mwari, kufamba pamwe chete kwaita naMwari ndiko kwakamupa simba nekurudziro yekuti aite basa rinoyemurwa nevanhu vepasi rese nhasi.
Avo vanga vari mufundisi weRoman Catholic Church, Father William Guri, vachitaura vari parunhare vari muAnnapolis, Maryland, muno muAmerica.
Mutungamiriri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiyangwa vambomira zvenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri weZimbabwe Football Association Maxolisani Gwesela rinoti vaChiyangwa vambomira zvenhabvu munyika kubva musi wa8 Ndira kusvika musi wa31 Kurume, apo parikufanira kupera nguva yavo vari mutungamiri weZifa. VaGwesela vadzivisa ivo kuti misangano yese yanga yakarongwa nevemumhuri yemunhabvu navaChiyangwa yambomiswa vachiti ivo vaOmega Sibanda ndivo vachange vari panyanga panguva iyi vachibatsirana nedzimwe nhengo dzeZifa. VaSibanda ndivo mutevedzeri wavaChiyangwa. Panguva iyoyi vaGwesela vanoti vaChiyangwa vachange vachiisa simba ravo kunhabvu yekunze kwenyika, apo vari kutarisirwa kupinda misangano yekosafa CAF pamwe neweFIFA. Asi kumbomira kwavo munhabvu munyika hakusi kuzivikanwa kuti kune chekuita here nenyaya yakabuda mune rimwe bepa nhau nezuro iro rakati vaChiyangwa vane nyaya iri kumatare uko mudzimai wavo muzvare Elizabeth Juma vari kuda kuti vaparadzane. Sematauriro ebepa nhau iri, muzvare Juma vari kuda kuti ivo navaChiyangwa vagovaniswe upfumi hwemhuri iyi voenda kwake kwake. Kunyange zvakamira zvakadai, vaChiyangwa avo vakatora basa reZifa kubva kuna vaKabheduve vakabuda pachena kuti vari kumira musarudzo yekuramba vari mutungamiri weZifa kwemakore mana anotevera. Sarudzo iyi irofanira kuitwa muna Kurume. Kunyange hazvo kune vamwe vanoti vaChiyangwa havafanire kumira musarudzo iyi sezvo vakundikana, mukuru wenhabvu uyu anoti akaunza runyararo muZifa pane zvaivepo kare, apo mazuva ese Zifa yaigara iri pamuromo pevanhu. Pamusoro pekuve mutungamiri weZifa, vaChiyangwa ndivo zvekare mutungamiri weKosafa, sangano rinotungamira nhabvu yekuchamhembe kweAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zvinoreva zuva reMartin Luther King Jr. kuvanhu vemuAmerica nepasi rose.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutongi mukuru wematare dzimhosva munyika, Justice Luke Malaba, vaparura chirongo kutongwa kwemhosva dzemumatare epamusoro.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanzi Zininga. Tichikusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.